Tarisai muone nasi, dambudziko ravapo maringe ne COVID-19. Zvava pachena kuti muzvikoro umu, murairidzi angasvika pachikoro, murairidzi angada kuenda pachikoro. Asi pachikoro pacho, pakaitwa gadziriro yakakwana here yokuti murairidzi anorarama takanangana ne COVID-19. Tinotarisa isusu toona kuti Ministry ye Primary ne Secondary Education pamwe nehurumende vakabvumaivo kuti vaisa standard operating procedures.
Varairidzi vari kuti kudii nenyaya iyi?
Standard operating procedures humbowo huri kubva nevarairidzi muzvikoro umu. Zvinoratidza kuti haasi kutevedzerwa. Zvikwanisiro zvinodiwa hazvisi kutevedzerwa munzvimbo dzakawanda. Hamuna zvidiki-diki zvishoma-shoma zvinodiwa kuitira kuti murairidzi nemwana wechikoro nevabereki vanosvika pachikoro ipapo vange vakadzivirirwa zvakakwana kubva kudenda reCOVID-19.
Ko sei muchidaro?
Tarisai muone. Mangwana mangwana tinonzwa kuti chikoro chakati chavharwa, chikoro chakati chavharwa. Isu tinokurudzira kuti hurumende ngaivhare zvikoro zvese zvisiri kutevedzera standard operating procedures ayo anova ndiwo akaiswa nehurumende. Hurumende ngairegere kuti imirire njodzi kuti dzitange dzauyira varairidzi navane vechikoro nevabereki vanosvika pazvikoro izvi. Nzvimbo dzisina mvura, zvikoro zvisina mvura, mutemo ngaungotevedzerwa wokuti zvikoro izvozvi hazvifaniri kunge zvakavhura. Nenyaya yokuti hazvitibatsire kuti varairidzi nevana vechikoro vange vachipinda mudambudziko reCOVID-19.